Matunhu aya anoti Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland Midlands, Mashingo, Matabeleland North, Matabeleland South, ave nevanhu zviuru zvisere nezana nemakumi masere vabatwa nechirwere ichi kana kuti 8180. Matunhu aya ane vanhu zana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 151 vafa nechirwere ichi kubva pavanhu mazana mana nemakumi matatu nemumwe chete vafa munyika yose, vazhinji vavo mazana maviri nemakumi masere vanhu vakafira muBulawayo neHarare. Matunhu ekumaruwa ane vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi anoti Masvingo, Mashonaland West nematebeleland North. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reHurungwe kuMashonaland West, Dr. Frankson Masie, vanoti vave kuwana vanhu vakawanda vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 kubva kunzvimbo dzekumamisha idzo dzaisave nevanhu vanorwara nechirwere ichi pachakatanga.
COVID yanetsa tam second wave and iri serious kudarika first wave. Takuwana isusu vanhu vari kurwara nevamwe vari kubata chirwere ichi, nhamba yacho iri kuti kwirei even kune dzimwe dzvimbo dzatisingafungire kuri kumamisha, but getting people vane chirwere cheCOVID.
Dr. Masie vanoti ongororo yakaitwa inoratidza kuti vanhu vari kumamisha havapfeki mamaski nguva dzose uye havana basa nekugara vari kure nekure sezvinokurudzirwa nezveutano. Dr. Masie vanoti vari kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kunyange vari kumamisha sezvo pachisina nzvimbo inonzi haina chirwere cheCOVID-19.
Asi chikuru chikuru chaizvo ngatigare kudzimba, vana movatarisisa vasafambe mumaneighbors vachidini vachinotamba vachidini, vagare pamba. Tomboona kuti va the next 30 days up chichinoiti, nokuti COVID yatiwo muno mukaroi nemuhurungwe yese as a district.
Dunhu reMashonaland West rine vanhu mazana mapfumbamwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu makumi maviri vafa nechirwere ichi zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro mudunhu iri. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMasvingo, Dr. Amandia Shamu, vabvuma kuti pane kuwanda kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vachipari zvino havana manhamba acho sezvo vachapiwa ari edunhu rose. Asi bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muMasvingo hwanga hwava pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro, uye dunhu iri rave nevanhu gumi nevasere vafa nechirwere ichi. Mumwe chiremba mudunhu reMashonaland Central uyo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo anga asati apiwa mvumo yekutaura nevatori venhau anoti uwandu huri kuwanda asi zvakaoma kupatsanura vari kugara kumaruva nemumadhorobha sezvo vose vanorwara vari kumamisha vachiendeswa kuzvipatara zvemumadhorobha.
Difficult kuwana information iri separate yekuti district information yese irongouya chingori yemadistrict. Difficult manje kuti uzive kuti yakatorwa kuruva yakatorwa kuprovince.
Dunhu reMashonaland Central rava nevanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matatu nevatanhatu nezuro. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kubatwa kwevanhu kumaruva hakushamise sezvo vanhu vakawanda vakafamba kubva kumadhorobha nekunze kwenyika.
Ichokwadi kuti chirwere ichi cheCOVID-19 chakunyanya kupararira kumareserva zvakati nyanyei. Pane zvikonzero zvakati kuti. Chokutanga ndechekuti nguva yeChristmas ine New Year vanhu vakanyanya kufamba vachienda kumareserva kumafaro kunoona hama dzavo, zvakabva zvaaendesa chirwere kumareserva. Then tine vanhu vari kuita cross border jumping ava nevamwe vari kubva kuSouth Africa, vamwe vanga vachipinda nepamabhodha, vamwe vachipinda nemurwizi, vazhinji vacho vanga vachipedzisira vava kumareserva.
Dr. Madzorera vanoti kuvharwa kwakaitwa nyika kwemazuva makumi matatu hakuyamure zvakanyanya kana vanhu vakasaongororwa.
Lockdown yatinayo iyi yakanaka, asi iri yega lockdown ikupanisha vanhu. Kuti lockdown ishande tinofanira kuona kuti tawedzera zvimwe zvinhu zvakafanana nokutesta vanhu stere. Hurumende ngaiteste vanhu, tichiisolata vanhu vane chirwere. Chirwere ichi chogona kucontainiwa in about 28 days, nokuti izvo Incubation period echirwere ichi is about 14 days. Saka tikanasa kuita lockdown yakanaka tichitesta nokuisolate vanhu. Mumazuva anoita 28 tenge takontena chirwere ichi chisisima muZimbabwe.
Zimbabwe yave nevanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana masere nevana kana kuti 17,804 vabatwa nechirwere ichi zvichitevera kubatwa nezuro kwevanhu mazana matanhatu negumi kana kuti 610 nezuro wakare. Vanhu vapora munyika yose vave zviuru gumi nechimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,966 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi mashanu nevatatu nezuro wakare. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.